Timber. Zvakawanda zvimwe zvacho zvinotomataiza ukachinzwa this is a part of me that needs therapy vazhinji vedu tiri kutambura depression yakatisemura this is a part of me that needs therapy usangotemba chemunin'ina kana zvaoma dana iwa namukoma you need counseling kune vazhinji vakamirira kuona
Kapera mayutsa mayutsa chiperera ku best ne majazz band nomugaya maybe mwari vane favor zvavo avo vane fat vane zisa zvavo avo vanotendwa najaira kutenda kuda ndoda kutenga omwe haikwani shungu dzekuendawo kune vamwe shungu dzekufara panofara vamwe asi zvanzi kare arambe ari kare kuda ndoda upenyu huite nani kutya sango haudzoke neusavi chandoshuwa zvisarambe zviri pasi chandoshuwa kuti zuro asafanana nanhasi donzi nam fast asi bad ne uchiri pasi nanhasi donzi akangwarira mabhuku kwede mari ndani anozviti anoziva siri mwari vari kumusoro vanotaura zviri fani kuti ndite mari ndaimuka kumawani kuti ndive pano ndakaweka very hard get away kuzvikeda kule vakundi bosi mabosi
shanda